Musangano wa yendwa na wa Munangagwa waka kushira nyika ye Zimbabwe zvakanyanya. Chishuwo chemwana wese weZimbabwe kuti dai Zimbabwe yadzoka paInternational stage, yadzokera muInternational community. Ndinoti vana veZimbabwe vese vari kutenda kuti okay, vamunangabva vari kufamba negwara rakanaka rokuti vada kudzosera Zimbabwe mumhuri yedzimwe nyika dzepasi rose. Tichitenda kuti zvavari kuita izvi ndezvekurevesa, nokuti ivo havasati vava mutungamiri akasarudzwa navanhu. Ndozvinhu zvokutanga chakanyanya kukosha. Zvese zvadzokera futi pamandate yavanhu kuti mainvestors vachandoaprocha vachienda kuinternational community, vachienda kuDavos vachindoaprocha mainvestors. Nyaya ingoripo, investor confidence inongobva panyaya yaidzokera panyaya yedhemokirasi, kuti mandate unayo here inobva kuvanhu kuti utungamirire nyika, umirire zvakare nyika. Nokuti kuDavos munhu wese agona kuenda. Inyaya yatofanira kuziva. Plus imwe nyaya inotoriri kuti dambudziko tirikuda kusangana naro senyika yeZimbabwe, nekuti vanoti capital igwara zvakanyanya idera, asi uyu wakazvigadza akauyiwa kuma. Tichiramba tichienda tine navasusiso mwoyo vakanga vachianaunza kuye kumusha kwedu, nezvimwe zvezvinhu zvinogona kudzorerazve maisa dzavanenge vachitoushi kumashure. Asi tinovashuvira urombo rakanaka sevana veZimbabwe kuti dai zvavawo nepundutso kunyika yekwedu, kwete kune vatungamiri chete.
Totarisawo kuti musangano iwoyu ungapawa Munangagwa mukana wakadii wekuti Zimbabwe itange kudyidzana nenyika zvikuru dzekumawirira, yatingati re-engagement.
Ndingati pachirungu toti the boy has already been set in motion nemastatements avakagaranga vachitaura vamunangagwa kuti Zimbabwe is now open for business, takuita vamwe maitiro manyuwani, takuita zvitsva. Saka tinongoti apa vamunangagwa vachawanawo mukana, havavo vari kuna kusawana zvavo platform yokuti vaadrese zvakanyanya, sezvo pari pari is a big international stage. Vakona kuitawo on the peripheral normal leaders and so forth. Saka vanogona kuvakawo zita ravo, asi nyaya yacho hombe ichangodzokera panyaya dzesarudzo. Ndinovimba kuti munhu wese wavachasangana naye achavabvunza zvine nyaya yesarudzo.
Chii chihombe chingatarisirwawo kuti Zimbabwe ingabva nacho kumusangano iwoyo?
Chihombe chatinogona kuwana pari zvino haisi mari, haasi mainvestor sezvitazovananhu vakawanda, asi tingarikotora nyaya yekuti pamwe takungovakiridzawo zita redu senyika kuti tanga tiri eparia state yanga ichinotungamirwa nedespot. Saka tava ne more like mumwe munhu waari kutaura zvinhu zvakasiyana nezvakaitaurwa naMugabe. Saka tomboti chatingaona chikuru kugezwa kwenyika yeZimbabwe zita rayo kubva paMugabe kupindawo pakuti kwakuendawo kutangawo kutungamirwawo navanhu.